akati nekakushira ikako ndinodavira kuti asivana veZimbabwe kurudzira yatakaita somusangano tagara pasi takati ngatikurudzire vana veZimbabwe kuti hakuna zvakadaro zvichaitika totarisira kuti vamunanga gwavacho pana vagadzikana tichataura navo tokumbira mareforms tokumbira free and fair election tokumbira respect kuti ngavatipo respect sevana venyika ino ngavape vana venyika ino respect varege kurova vanhu hende yeku free and fair election titambe bhora tose zvevanhu vamwe chete vane rukuvhuto rumwe chete tigokwanisa kuenda mberi tokurudzira vezanu PF varipo iko zvino kuti kana vane njere yekuendesa nyika mberi ngavauye vavhotere MDC Alliance vavhotere vatsvangirai sapresident nema MP anenge aripo nemakanzela anenge aripo
vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa naprofesa Walt Mancube vakurawo nechihwai vari parunhare muHarare nestudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave, mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Momo yevanhu vairatidzira munyika dzevechitendero cheMuslim pasi rose vakafora vachiratidzira vachishoropodza danho reAmerica rekucherechedza Jerusalem seguta guru reIsrael zvichitsitsawo pakuti kuratidzira kwakaitika muGaza kusiye mumwe murume anove chizvarwa chePalestine afa. Sangano reUnited Nations Security Council nemusi wechina rakashoropodza zvakasimba kurwiswa kwemauto anochengetedza runyararo muDemocratic Republic of Congo, izvo zvakasiya mauto 15 ekuTanzania anochengetedza runyararo pamwe nemauto 5 ekuCongo afa. Vagari nevanomirira vagari vemuHarare vari kushoropodza guta reHarare nekurasika kuri kuita mvura yakachena nekuda kwedambudziko rekutsemuka kwepombi dzinofambisa mvura panguva iyo vamwe vagari vasiri kuwana mvura. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyangwe mukati medhorobha mune dzimwe pombi dzava nenguva yakareba dzichibudisa mvura pasina kugadziriswa. Vachitaura neStudio 7 nezuro, mumwe mugari wekuWarren Park vaGod Knows Homwe vakati zvinovashungurudza zvikuru kuti ivo kwavanogara havana mvura asi vachiona mvura yakachena ichirasika zuva nezuva.
Mvura yatinoona ivo mazvose ichingopfachuka pfachuka kwapota nokudhorobha nomu mvura iringopfachuka, asi kwedu kumaruwa kwatinogara hakutorina mvura. Vana vari kumukira makuseni oga oga kuti vanochera mvura, ikanzi yauya mvura yedu kwainotobuda ko inenge itori tsvina. Iye hatinoti suwejiya, asi muno mutaundo unotoona kutoti imvura yakatochena inotorinwika, asi hamuna mvura kwese kwatinogara, kwese kunanabudiriro mfakosinenakuwadzana hatina mvura kwatinogara, dai dambudziko iro ragadzirwa.
Mutungamiriri werimwe ramasangano anorwira kodzero yekuwaniswa kwemvura yakachena reWater Community Alliance vaHard Life Mudzingwa vakati mumisangano yavari kuita nekanzuro zviri kubuda pachena kuti kanzuro iri kurasikirwa nemvura zhinji yakachena panguva iyo vagari vamwe vasiri kuwana mvura.
Guta reHarare riri kurasikirwa nemvura yakawanda pa 500 megaliters dzavanoprodusa pazuva, chikamu 52% makumi mashanu nembiri musana chiriku achisukunza mari kukanzo pane iri kurasika nekuda kwekutsemuka kwemapaipi i 35% yaproduceswa nekutare Harare zvichireva izvo kuti chikamu chemakumi matatu neshanu musana chiri kurasika nekuda kwekutsemuka kwaita mapaipi saka mvura iri kurasika pazuva takaikalkulata isu takawiringidza tikaona kuti iri kurasikirwa nemvura pazuva inosvika mari inoita 50,000 mukutare Harare
pamudzingo wakawedzerwa wakati kanzuro yakatasana nedambudziko guru sezvo pombi dzinofamba nemvura dzaora uye dzoramba dzichingoputika pese pese
kugadzira kutsemuka kwemapaipi kuchatora nguva pamaonero edu nekuti mapaipi acho ose mazhinji aora ari pasafu kubva pakawana nyika ino kuzotonga kuzere paekana independence kuna 1980 kusvikana nhasi mapaipi ayo ndiwo ari kungoshanda saka nepainochinja paipi ikangochinja nepatsemuka pamwe panotsemuka zvichingodaro uye panotowadzirwa mvura panoingirizwa production yemvura inokonzerawo kuti mapaipi atsemuke zvakare
kunyange hazvo vasina kutaura uwandu hwemvura iri kurasika mutauriri wekanzuro vamichael chideme vakabvuma kuti kanzuro yeharare iri kurasikirwa nemvura yakachena yakawanda vachideme vakati kanzuro yakawedzera mvura inobva kumoton jeffrey vakati izvi ndizvo zviri kuputisa pombi dzakawanda asi vachideme vakavimbisa vagari veharare kuti kanzuro ine urongwa hwekuchinja pombi idzi vachiisa itsva kuitira kuti kanzuro isaramba ichisangana nedambudziko rekurasikirwa nemvura yakachena
hongu tine mvura iri kuputika kuputika kwekuitika mvura kuri kubudikidza nekuwanda kwakaita mvura yatiri kuchenesa kumoton jeffrey ichiuya kuvanhu ndo zvinosvika kuti muzoona mvura ichinzapo yadhisukapo yadhisukapo yadhisuka izvi zvambenge zvisingaitiki makore esapfuura nekubudikidza nekuti tawedzera yatingati production capacity kumoton jeffrey mvura yakuonekwa ichiputika pese parikuputika mvura tobena tichinogadzirisa asi chikuru chiripo ndechekuti tine urongwa hwekuisa mapaipi matsva tine mari yatakawana ku inonzi pane granda takawana rephase 2 remari inosvika iyo kuma 20 million yekutigadzirise mapaipi emvura nemapaipi esuwa tichimaisa matsva
pombi dzemvura yekanzuro zhinji dzinonzi dzachembera sezvo dzisina kuchinjwa kubva panguva yeutongi hwehurumende yava Ian Smith kanzuro yeharare iri kutadza kusvitsa mvura yakachena kumisha mizhinji kusanganisira budiriro glenview warren park mabvuku tafara neimwewo izvi zviri kukonzera kuti vagari vazvicherere matsime padzimba dzavo izvo zviri kuzovaisa munjodzi yekunwa nekushandisa mvura isina kuchena ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
vana vakawanda vaipinda rugwaro rechinomwe kana kuti grade 7 muchinoyi mudunhu remashonaland west vanonzi vari kutadza kuwana zvakabuda mubvunzo dzavakanyora kana kuti maresults nekuda kwezvikwerete zvinonzi vakasiya muzvikoro zvavaidzidza atha chigoriwa anotipa nyaya inotevera
yare garoziva musoro wetsuro kushaya nyanga kuti zvikoro zvakawanda munyika zvinobata maresults evana kuti vabhadhare zvikwerete zvavanenge vanazvo pachikoro sezvo vanenge vasadzoke pazvikoro izvi vabereki vakawanda vanoti mukuita izvi zvikoro zvinowedzera dzimwe mari pamusoro zvichivapomera kuti vainge vasingabhadhare mari dzose zvikuru dzemalevhi vabereki ava vanoti vakuru vezvikoro vanotora danho iri vachiziva kuti mubereki anenge amanikidzwa kubhadhara mari kuti apiwe maresults ayo anodiwa kuti mwana awane nzvimbo yeform 1 ongororo yaiva nestudio 7 yaratidza kuti zvikoro zvakawanda muchinhoyi zviri kuti vana vane zvikwereti zvemalevhi emari dzekutenga mabhazi kuvaka midhuri pachikoro pamwe nemaspecial levhi mumwe mubereki ane mwana aidzidza pachikoro chesinoya amai majori chipoyera vanoti vabereki vanoona sevari kubirwa mari nezvikoro nekuda kwemari dzemalevhi dzavasinganzwisise kuti dziri kufamba sei amai chipoyera vanoti mari yechikoro yemwana wavo yakakwidzwa nekuda kweinonzi special levhi iyo yavasingazive kuti iri kubva kupi
Nye 11 ndokona unge warukutibirira. Nunguchi kananda kambu vunza palazi mwana wangu. Ila nziripa $42. Ndoso jake nandaku daguno clear kutinditore ma results. Leta uronzi ya $82. Kanzi yekwa zita special leave. Yekwa zita by leave vye basi.
Mumwe mubereki amai Joyce kufa awa vanga vachipopota vanoti mari madhora makumi manomwe nemashanu avari kunzi vane chikwereti vakaibhadhara. Amai kufa vanoti rombo rakanaka nderekuti vaichengeta marisiti avo. Such a Galloway School Development Association, Kanabuti SDA, Vagledman, Chamuta, Varamba Kutawanesinia, Vachiti Vabereke, Vanevana, Pasnoya, Vanupani Wakwenda, Kuchikoro Kwavo, Kutivaiti Urungwa, Uzo Badara Mari Izi, Asivana Vapiwa Mari Zouts. Pachikoro Chemanyame, Vabereke Vakusungi, Waku Badara Mari Zakawanda, Zinusanga Nisra Mari, Kuenda Kuchikoro, Mwanaka Fika Yende Zaki, Zekumba, Kanakuti Sivi. Kubva muna gunyana gurerino mari dzekufambisa zvinhu pachikoro kubva murugwaro rwechitanhatu pamwe nemalevhisi ose. Mutemo wezvikoro unokurudzira kuti zvikwereti zvemwana wechikoro hazvifanirwe kukanganisa kudzidza kwake. Mutemo uyu unoti chikoro chinofanira kutevera chikwereti kumubereki vachishandisa chikonzi sezvo mwana asina mhosva. Mukuru webanzi rezvedzidzo yepasi mudunhu rematonal and west vasilvesta vashayamombe vanoti vachaongorora nyaya iyi kana paita vanenge vaenda kumahofisi kwavo nezvichemo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndiri Arthur Achigoriwa.
Kambo kubva kuna Thomas Dafrenyika Mapfumo tabatasuka kumakume chirongwa chedu sezvongo yedu yapera rakaiti motarisa musoro yenhaudza nhasi. Nengo dzeparamende kubva kumapata anopikisa dzotarisira kuti mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vachapota vachienda kudare reparamende kunopindura mubvunzo. Vamwe vemasangano akazvimirira vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuenda kwaamai Makarau kubva mukomisheni inoona nezvisarudzo yezek hakuna zvikuru zvakunobatsira kana sangano racho rezek risina kugezwa rose zvakachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare nenguva dzatu masikati apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Standikile Mutsanga.